Chitsauko 14. Mhuri yenyu inogona kufara. Ndima 1 ne 2 mubvunzo. Jehovha anoda kuti mhuri dzive neupenyu hwakaita sei? Jehovha Mwari ndiye akabatanidza murume nemudzimai vekutanga. Bhaibheri rinotiudza kuti akasika mukadzi wekutanga akamuunza kumurume. Adamu akafara chaizvo zvekuti akati, "Iri ndiro rava pfupa remapfupa angu nenyama yenyama yangu." Genesis 2 verse 22 ne 23. Izvi zvinotibatsira kuona kuti Jehovha anoda kuti vanhu vakaroorana vafare. Zvinorwadza chaizvo kuona kuti vanhu vakawanda vasati vambova nemufaro mumhuri dzavo. Asi Bhaibheri rine mazano akawanda anobatsira munhu wese ari mumhuri kuti aite zvinhu zvinosimbisa imba yavo uye kuti vafare kana vari pamwe chete. Mwari anoda kuti varume vaite sei? Ndima 3 ne 4, mubvunzo A. Murume anofanira kubata sei mudzimai wake? Mubvunzo B. Nei zvichikosha kuti murume nemudzimai varegererane? Bhaibheri rinoti murume akanaka anofanira kuda uye kuremekedza mudzimai wake. Tinokumbira kuti uverenge pana vaEfeso 5 verse 25 kusvika ku 29. VaEfeso 5 verse 25 kusvika ku 29 inoti, "Varume, rambai muchida madzimai enyu sekuda kwakaita Kristu ungano akazvipira kuifira kuti aichenese achiichenesa nekuigeza nemvura achishandisa shoko kuti atore ungano ive yake iine runako rwayo isina pane ruvara kana pakaunyana kana chimwe chinhu chakadaro asi kuti ive tsvene isina pakashatiswa." Varume vanofanirawo kuita saizvozvo vachida madzimai avo semiviri yavo. Murume anoda mudzimai wake anozvida nekuti hapana murume akambovenga muviri wake, asi anoupa zvekudya uye anouchengeta, sezvinoitwa ungano naKristu. Murume anofanira kuramba achibata mudzimai wake zvakanaka. Anofanirawo kumudzivirira nekumuchengeta, uye haafaniri kuita chinhu chinorwadzisa mudzimai wake. Asi murume anofanira kuita sei kana mudzimai wake akakanganisa? Varume vanoudzwa kuti, "Rambai muchida madzimai enyu uye musaashatirirwa." Vakorose 3 verse 19. Varume, munofanira kuyeuka kuti nemiwo munokanganisa. Uye kana muchida kuti Mwari akuregererei, munofanira kuregerera madzimai enyu. Kana murume nemudzimai vachiregererana, zvichaita kuti vafare muwanano yavo. Ndima 5, mubvunzo. Nei murume achifanira kuremekedza mudzimai wake? Jehovha anotarisira kuti murume aremekedze mudzimai wake. Murume anofanira kuva nehanya chaizvo nemudzimai wake. Iyi haisi nyaya yekurerutsa. Kana murume asingabati mudzimai wake zvakanaka, Jehovha anogona kuramba kuteerera minyengetero yake. Jehovha anokoshesa vanhu pasinei nekuti murume kana kuti mukadzi. Chinoita kuti vanhu vakoshe kwaari kumuda kwavanoita. Ndima 6, mubvunzo. Kana zvichinzi murume nemudzimai vava nyama imwe, zvinenge zvichirevei? Jesu akataura kuti murume nemudzimai havasisirizve vaviri asi nyama imwe. Mateo 19 verse 6. Vakavimbika kune mumwe nemumwe uye havati gumbo mumba gumbo panze. Murume anofanira kufadza mudzimai wake panyaya dzebonde uye mudzimai anofanira kuitawo saizvozvo, vese vachiedza kunzwisisana. Murume anofanira kuyeuka kuti hapana murume akambovenga muviri wake asi anoupa zvekudya uye anouchengeta. Saka anofanira kuda uye kuchengeta mudzimai wake. Hapana chinodiwa nemudzimai kupfuura kuti murume wake amubate zvakanaka uye amude. Mwari anoda kuti madzimai aite sei? Ndima 7, mubvunzo. Nei mhuri ichida musoro wemba? Mhuri imwe neimwe inofanira kuva nemusoro wemba uye unoita kuti vanhu vese vari mumhuri vashande pamwe. Pana 1 Vakorinde 11 verse 3, Bhaibheri rinoti, "Musoro wemurume wese ndiKristu, uye musoro wemukadzi murume, uye musoro waKristu ndiMwari." Ndima 8, mubvunzo. Mudzimai angaratidza sei kuti anoremekedza murume wake zvikuru? Murume wese anokanganisa. Asi kana mudzimai achitsigira zvinenge zvasarudzwa nemurume wake uye achishanda pamwe naye, mhuri yese inobatsirwa. Bhaibheri rinoti, mudzimai anofanira kuremekedza murume wake zvikuru. VaEfeso 5 verse 33. Ko kana murume wacho asingatendi zvinotendwa nemudzimai wake? Mudzimai anofanira kungoremekedza murume wake zvakadaro. Bhaibheri rinoti, imi madzimai, itaiwo saizvozvo, muchizviisa pasi pevarume venyu, kuti kana paine vasingateereri shoko, vasvike pakuteerera pasina shoko rataurwa, zvichibva pane zvinoitwa nemadzimai avo. Nekuti vanenge vaona vega zvinhu zvakanaka zvamunoita uye kuremekedza kwenyu kukuru. 1 Petro 3 verse 1 ne 2. Kana mudzimai achiita zvakanaka, zvichaita kuti murume wake anzwisise uye aremekedze zvaanotenda. Ndima 9 mubvunzo A. Mudzimai anofanira kuita sei kana aine imwe pfungwa yakasiyana nezviri kufungwa nemurume wake? Mubvunzo B. Madzimai anopiwa mazano api pana Tito 2 verse 4 ne 5. Mudzimai anofanira kuita sei kana aine imwe pfungwa yakasiyana nezviri kufungwa nemurume wake? Anofanira kutaura zvaari kufungawo neruremekedzo. Sara akambotaurawo zvaaifunga, kunyange zvazvo zvisina kufadza Abrahamu, asi Jehovha akaudza Abrahamu kuti, teerera zvaari kutaura. Genesis 21, verse 9 kusvika ku-12. Kashoma kuti murume wechiKristu asarudze zvinopesana nezvinotaurwa neBhaibheri. Saka mudzimai wake anofanira kumuteerera. Mudzimai akanaka anofanira kuchengeta mhuri yake. Tito 2 verse 4 ne 5 inoti, kuti vakwanise kurayira vakadzi vadiki kuti vade varume vavo, vade vana vavo, vave nepfungwa dzakanaka, vane tsika dzakachena, vanoita mabasa epamba, vakanaka, vanozviisa pasi pevarume vavo, kuti shoko raMwari rirege kushoro. Kana murume wake nevana vakaona kushanda nesimba kwaanoita, vachatowedzera kumuda uye kumuremekedza. Ndima 10 mubvunzo. Bhaibheri rinoti nezvekumbosiyana uye kudimbura muchato. Dzimwe nguva vamwe vanokurumidza kusarudza kumbosiyana kana kutodimbura muchato. Asi Bhaibheri rinotaura kuti mudzimai haafaniri kuparadzana nemurume wake uye kuti murume haafaniri kusiya mudzimai wake. 1 Vakorinde 7 verse 10 na 11. Panogona hapo kuva nemamwe mamirire ezvinhu akaoma angaita kuti murume nemudzimai vambosiyana, asi iyi haisi nyaya yekutamba nayo. Ko, nyaya yekudimbura muchato? Bhaibheri rinoratidza kuti chikonzero chimwe chete chinobvumira murume nemudzimai kurambana ndechekunge paine mumwe wavo aita upombwe. Mwari anoda kuti vabereki vaite sei? Ndima 11 mubvunzo. Chii chinokosha kupfuura zvese chinofanira kuitirwa vana? Vabereki, ivai nenguva yakawanda nevana venyu. Vana venyu vanoda kuva nemi, uye hapana chinokosha kupfuura kuti muvadzidzise nezvaJehovha. Ndima 12 mubvunzo. Vabereki vanofanira kuitei kuti vachengetedze vana vavo? Nyika yaSatani iri kuwedzera kuipa, uye pane vamwe vanhu vanoda kukanganisa vana vedu, kunyange kuti vabata chibharo. Vamwe vabereki vanoomerwa nekutaura nevana vavo nyaya iyi. Asi vabereki vanofanira kuyambira vana vavo nezvevanhu vakadaro uye kuvadzidzisa zvavangaita kuti vasavhiringwa navo. Vabereki, munofanira kuchengetedza vana venyu. Ndima 13 mubvunzo. Vabereki vanofanira kudzidzisa sei vana vavo? Vabereki vane basa rekudzidzisa vana vavo kuti vave vana vane hunhu. Mungadzidzisa sei vana venyu? Vana venyu vanoda kurayirwa, asi kana muchivaranga hamufaniri kuita zveutsinye kana zvehasha. Saka musamboranga vana venyu makagumbuka. Hamufaniri kushandisa mashoko anobaya sebakatwa muvarwadzisa. Zvirevo 12 verse 18. Dzidzisai vana venyu kuti vanzwisise kuti nei vachifanira kuteerera.
Mamwe mashoko 28. Kuranga, kurayira. Mubhaibheri, shoko rekuti kuranga rine pfungwa yekurayira. Patinorangwa, tinenge tichirayirwa, tichidzidziswa uye tichiruramiswa. Jehovha hamboitiri utsinye kana kubata zvakaipa vanhu vanenge achiranga kana kuti achirayira. Jehovha anoratidza vabereki muenzaniso wakanaka. Kurayira kwaanoita kunobatsira chaizvo zvekuti munhu anosvika pakufarira chirango. Jehovha anoda vanhu vake uye anovadzidzisa. Anovapa mirayiro inoruramisa mafungiro asina kunaka uye inovabatsira kuti vafunge uye vaite zvinhu nenzira inomufadza. Kana vari vabereki, kurayira vana vavo kunosanganisira kuvabatsira kunzwisisa kuti nei vachifanira kuteerera. Kurayira ikoko kunosanganisirawo kuvadzidzisa kuti vade Jehovha pamwe neshoko rake Bhaibheri uye kunzwisisa zvarinotaura.
Mwari anoda kuti vana vaite sei? Ndima 14 ne 15 mubvunzo. Nei vana vachifanira kuteerera vabereki vavo? Jesu aigara achiteerera baba vake kunyange pazvainge zvisiri nyore. Jehovha anotarisirawo kuti vana vateerere vabereki vavo. Vana, kunyange kana muchifunga kuti zvakaoma kuteerera vabereki venyu, yeukai kuti kana muri vana vanoteerera, Jehovha nevabereki venyu vanofara nemi. Mashoko emuzasi anoti, mwana haafaniri kuteerera vabereki vake kana vachida kuti aite zvinhu zvinopesana nemutemo waMwari. Ndipo panoperera mashoko emuzasi. Ndima 16, mubvunzo A. Satani anoedza sei vechidiki kuti vaite zvakaipa? Mubvunzo B. Nei zvichikosha kuti musarudze shamwari dzinoda Jehovha? Diabolos anogona kushandisa shamwari dzenyu nevamwe vechidiki kuti akuedzei kuita zvakaipa. Anoziva kuti miedzo yakadaro yakakuomerai kuti muikurire. Dina, mwanasikana waJakobho, aiva neshamwari dzakanga dzisingadi Jehovha. Izvi zvakaunza matambudziko akakura kwaari nekumhuri yake. Kana ukatamba nevanhu vasingadi Jehovha, vanogona kukuedza kuti uite zvinhu zvinovengwa naJehovha, izvo zvinogona kuzokurwadzisa pamwe nevabereki vako naMwari. Ndokusaka zvichikosha zvikuru kuti utambe neshamwari dzinoda Jehovha. Mhuri yenyu inogona kufara. Ndima 17, mubvunzo. Mumwe nemumwe ari mumhuri anofanira kuita sei? Kana vanhu vari mumhuri vachitevedzera zvinotaurwa naMwari, vanonzvengana nenhamo dzakawanda nematambudziko. Saka kana uri murume, ida mudzimai wako uye mubate zvakanaka. Kana uri mudzimai, remekedza murume wako uye zviise pasi, uchitevedzera mudzimai akanaka anotaurwa pana zvirevo 31, verse 10 kusvika ku 31. Kana uri mubereki, dzidzisa vana vako kuda Mwari. Kana uri baba, tungamirira mhuri yako zvakanaka. 1 Timothy 3, verse 4 ne 5, uye 5, verse 8. Uye vana, teererai vabereki venyu. Yeuka kuti munhu wese ari mumhuri anogona kukanganisawo, saka zvininipise uchikumbira ruregerero. Sezvataona, Bhaibheri rine mazano anobva kuna Jehovha anobatsira munhu wese ari mumhuri. Muchidimbu. Dzidziso 1. Jehovha ndiye akatanga mhuri. Nechikonzero ichi ndinopfugamira baba, avo mhuri dzese dziri kudenga nedziri panyika dzinowana mazita adzo kwavari. Vaefeso 3, verse 14 ne 15. Mungaita sei kuti mhuri yenyu ifare? Genesis 1, verse 26 kusvika ku 28. Jehovha ndiye akasika mhuri yekutanga. Vaefeso 5, verse 1 ne 2. Kutevedzera Jehovha naJesu ndicho chinhu chikuru chinoita kuti mhuri ifare. Dzidziso 2. Zvaungaita kuti uve murume kana mudzimai akanaka. Mumwe nemumwe wenyu anofanira kuda mudzimai wake. Mudzimai anofanira kuremekedza murume wake zvikuru. Vaefeso 5, verse 33. Murume nemudzimai vanofanira kugarisana sei? Vaefeso 5, verse 22 kusvika ku 29. Murume ndiye anotungamirira mhuri. Anofanira kuda mudzimai wake, uye mudzimai anofanira kutsigira zvinenge zvasarudzwa nemurume wake. Vakorose 3, verse 19, uye 1 Petro 3, verse 4. Vanofanira kubatana zvakanaka vachiratidza kunzwisisana. 1 Petro 3, verse 1, 2, ne 7. Murume nemudzimai vanofanira kukudzana nekuremekedzana. 1 Timothy 5, verse 8, uye Tito 2, verse 4 ne 5. Murume anofanira kuriritira mhuri yake. Mudzimai anofanira kuchengeta imba yake. Dzidziso 3. Zvaungaita kuti uve mubereki akanaka. Musatsamwisa vana venyu, asi varerei muchivaranga uye muchivarayira sezvinodiwa naJehovha. Vaefeso 6, verse 4. Vabereki vanofanira kuitei? Deuteronomy 6, verse 4 kusvika ku 9, uye zvirevo 22, verse 6. Munofanira kuwana nguva yekudzidzisa vana venyu nezvaJehovha. Kubvira vachiri vadiki, batsirai nemoyo murefu mumwe nemumwe wavo kuti ave shamwari yaJehovha. 1 Petro 5, verse 8. Dzidzisai vana venyu kuti vangwarire kubatwa chibharo kana kushungurudzwa. Jeremia 30, verse 11, uye Vahebheru 12, verse 9 kusvika ku 11. Munofanira kuranga vana venyu, asi hamufaniri kuzviita neutsinye kana kuti makashatirwa. Dzidziso 4. Mwari anoda kuti vana vaite sei? Vana, teererai vabereki venyu. Vaefeso 6, verse 1. Vana, nei muchifanira kuteerera vabereki venyu? Zvirevo 23, verse 22 kusvika ku 25, uye Vakorose 3, verse 20. Kana mukateerera muchafadza Jehovha nevabereki venyu. 1 Vakorinde 15 verse 33. Tambai neshamwari dzinoda Jehovha. Izvi zvichabva zvakuitirai nyore kuita zvakanaka.